vashumba au vaifungidzirwa kuti vaitsigira chikwata chebato iri cheGeneration 40 icho chaive nemudzimai wava Mugabe amai Grace Mugabe nevamwe vakaita sava Jonathan Moyo nava Savior Kasukuere vaudza Studio 7 kuti bato ravo reUDA rakavambwa muna zvita gore rapfuura vati bato ravo rinoziva zvinorakitwa kuti nyika ive neutongo hwejekerere
tichigadzirisa kubvutwa kwakaitwa nyika nevari pava vamunangagwa navamwe vavo isu toda kunzi anonzi constitutionalism but zvikuru sei toda kugadzirisa poverty nokutambura kuri kuita vanhu vemuno muZimbabwe kubvisa unhapwa kuti vanhu vawane raramo muno munyika muno ndochivavariro chedu zvizhinji tiri kuzvibuditsa mumanifesto medu kuti tinozviita sei
vati bato ravo rave mumatunhu ese munyika uye nhengo dzaro dzakabva kumapato akawanda akaita sezano pf mdc npp nemamwe vashumba avo vaimbe vemusoja vati havana kufara nekubvuta masimba kwakaitwa nemauto achishandiswa nevanhu vane uori munyika
tikaona kuti haicharagoni kugadzirika zanupf vakaminama zvachose ukaona nezviito zvavo nokuba kwavanoita magoridhe vanongo externaliza mariko zvino munongoona ndo vari kuita mamani changing ose muZimbabwe nokutenga maproperties vachinyepera kuti vainvestment yauya dziri mari dzavakabuditsa dzavanounza neshamwari dzavo kuti vatonge uori hwavanoita vezanupf havachagoni kurapika
vanoona nezvekufambiswa kwebasa mubato iri vaedward kakora vekumashonaland central vaudza studio 7 kuti kubviswa kwavamugabe kwakatsamwisa vatsigiri vakawanda vezanu pf mumashonaland central
chokwadi ndechokuti ku yakaitwa muna november yakasakadza masapotazi zanu zvokuti ndo kune mhomho yakawanda yari kusapota uda kwozoitawo zvakaitika mumdc mwedzi mushoma ya pera mastructures emdc iwo arimumashonaland central vapera vese kuuya kuuda nokuti somehow hapana munhu anosapota thagari
vashumba avo vakambodzingwa muzanu pf zvekare vakatanga bato ravo reunited peoples party muna 2006 vasati vadzokerazve muzanu pf muna 2008 vati upp yakafa kare vati uda ichakwikwidza zvigaro zvese muparamende makanzuru nechemutungamiriri wenyika mudzidzisi wepagreat zimbabwe university vajoel mukusha vati zviri kuitwa navashumba nevamwe vavo hazvikanganisi bato riri kutonga rezanu pf vati zanu pf yakadzinga vanhu ava mushure kuona kuti vanhu vaida kushandisa musangano kuwana mari chete asi vasina zvido zvemusangano mupepeti webepanhau rethe observer uye vari nhengo yezimbabwe national editors forum vabhanabhasi tonjana vaudza studio 7 kuti mapato angawande muzimbabwe asi mapato anotsigirwa zvakanyanya izanu pf nemdct yavanelson chamisa
tungori tumapati tungoripo kudzi munhu anenge achifarira kunzi ndiri president asi une vanhu here haana kana vanhu
zvinonzi kuwanda kwemapato ari kuda kupinda musarudzo pave kutemesa musoro zimbabwe electoral commission ndakamirira studio 7 kuchitungwiza ndini godwin mangoja